Maita ano mubvunzo wenyu hanyaye lockdown tinorangarira kuti yakauya nokuda kwokuti mafiga aivaibatwa neutachiona wecoronavirus akanga akwira zvisingaiti pamwe akutoti pazuva anodarika kana 1000 uye vakanga vofa nechirwere icho chichi pazuva mafiga akanga akwira kusvika kuma60 uko zvichiraudzira. Saka ndoo zvinhu zvikuru zvakaonekwa kuti chirwere ichi chaakunyanya kupararira zvikuru tatapinda mune inonzi iyo second wave.
Ko sei vanhu vakawanda vakabatwa nechirwere ichi pasecond wave, Dr. Maida?
Second wave iyo ipapaita strain yainzi iri kubva nepasouth africa apa yakanga yapindawo yakanga yonetsa kurapika nemurapiro wakanga wagara uripo weutachiona ihwohwo hwecovid-19. Saka ndo zvimwe zvinhu zvakaita kuti paonekwe kuti kupararira kwaakuita utachiona uhwu uye kufa kwaakuita vanhu vese zvichisanganisira vakawanda nyange nevari muhurumende zvakaita kuti pave nelockdown yakazouya iyoyi.
Tichitarisa zviri kuitika, tingati lockdown iyi yabatsira here?
Iko zvino tikatarira mafiga evari kubatwa neutachiona uhwu adzikira chose kana tichitarira zvinenge zvichibudisiwa mastatistics anobva kuministry yeutano, muchaona kuti izvozvo zviri kuratidza kuti nyangwe nevari kufa nechirwere pazuva mafigiri acho adzikavo chose. Toda kutotenda hurumende kuti lockdown iyoyi iri kuratidza kuti yakabatsira nemafigiri atiri kuona iwayo, asi zvisinei toziva tose kuti zvazvinobata nyaya dzezvikoro, dzinobata nyaya dzeufumi, nyaya dzokuwana chouviri kwevanhu munyaya dzokushanda. Saka izvozvo zvaakuda kubhalansiswawo zvichitariswa nemafiga adzika zvikuru iwayo, zvotariswawo nezvakaitwa nana South Africa kuti vaakuvhurawo mabhodha vachivhurawo nyangwe mabhizimisi anganzi aya haasi maessential service asi kuti anoita kutiwo vanhu vawane chouviri mukurarama. Saka muchaona kuti izvozvo zvinofanira kuti zvingotarisiwa mukuzara kwazvo, zvobatsiridza kuti vanhu vaone kuti zvingabatsira kuti lockdown level 4 yanga iripo yodzikisirwa kumalevel ari nani, anoitawo kuti nyangwe vanhu vachiri kukurudzirwa zvikuru kutevedzera maregulations aya ecovid.
Ndezvipi zviri kukurudzirwa izvi?
Vanhu ngavapfeke mamaski, ngavageze maoko nesipo, sanitization, social distancing, uye kana munhu achinge azwa kuti pane zvandinazvo kurumidza kunotestiwa. Kana vasangana nevabatwa nechirwere ichi vaida vopindawo muisolation kana muquarantine, izvozvo zvoramba zvichitevedzerwa, asi mabhizimisi mamwewo ovhurwa kuitira kuti vanhu vawanewo kubata-bata kuitira kuti vachiwanawo zvingavabatsira mukurarama muupenyu. Asi makuenforcewa kwemaregulations kuchiramba kuriko zvoitwa in phase zvichidzika. Tarisiro iri yokutiwo zvinhu zvakaita sezvikoro, zvinhu zvakaita semakereke, mamwe mabhizimisi, nyangwe misikawo, vanhu vange vachikwanisa kuti vakurudzirwe kusangana asi manhamba achiregulatewa. Ndofunga zvinhu zvingabatsira nyangwe mukutarisika kwatingava nako nokuda kwokuti nyaya yesocial life yabatika zvikuru, yaafektika zvikuru, uye vanhu vakangoramba vakavharidzirwa saizvozvo pakupedzisira kurarama kunokwanisa kuita kuchirema. Saka ndo zvinhu zvatinotarisira kuti hurumende ichahwerengedza zvose zvakafanira yoona zvinoita kuti pakupedzisira covid ichiwana kukondrolewavo asi vanhu vachiwanavo kurarama.